Sarudzo iyi iri kuitwa musi wa11 Mbudzi, zvichitevera kushaya kwemumwe wevaida kukwikwidza musarudzo iyi muna Nyamavhuvhu vakazvimiririra vaChristopher Mutonhori Rhodzi, izvo zvakatadzisa sarudzo iyi kuti ienderere mberi. Vari kumirira TCCC musarudzo iyi vaEfraim Morudu vanoti sarudzo haisi kuzoitwa zvakachena, vachiti vatsigiri vavo nevamwe vagari vari kuvhundutsirwa nenhengo dzefazi, idzo dzavanoti dziri kufamba nemotokari dzisina kunyorwa dzichinyora mazita evanhu mumaraini dzichivati ZANU-PF ikasakunda kuchaita hondo munzvimbo mavo.
Nokuvhundutsira vanhu kuti kana makupedza kuvhota imimi, imimi vanhu veTCCC tokuzivai mavhota akanga asvabuda zvatinoda, tinoyati tichikupisirai dzimba tidiidi. Ndomaitira vanhu vefazi varimo. Iye zvino motokari dzezanu-PF dzadowanda, dziya dzisina manhamba pureti, dziya dzisina mitero, dzawanda mukuti wese minoro. Saka ndo vanhu vanhu vefazi vava nevachifamba nemota dzakadaro.
Mumwe mugari wemuchatswetsi vaurayai kanungovere vati nhengo dzefazi dzakatotangazve kufamba mudunhu ravo dzichivimbisa mhirizhonga kana vanhu vakasavhotera nhengo yebato rezanu-PF.
Intimidation yefazi yatokurisazve kuda kutodzokera kunodarika yanga iripo kare, because vari kufamba door to door vachinyatsokukudza kuti mukasavhota zvakanaka munomozoonera. ZANU-PF haifani kwekudyiwa, because ndo muzangano wenyika. Kaisi toshawo kuti totozvifambisa sei mukati menyika kana tichirarama tiri muusungwa kudai.
Hatina kukwanisa kubata vari kumirira ZANU-PF musarudzo iyi vaJohn Paradza, sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo. Asi mutauriri weZANU-PF mudunhu reMasvingo vapepuka ichiwo vevaramba izvi vachiti veTCCC vari kutya kukundwa musarudzo.
Saka chandiri kuona chiri kuitwa bato reTCCC neavo vanoti vakazvimiririra ndechokuti vari kuedza kuzvinyaradza nemanyepo kuitira kuti kana tazovakurira voti takakurirwa nokuda kwezvikonzero zvatakambotaura.
Mutungamiriri wefazi munyika vakuda kwashe Mutsanga vati sangano ravo harina motokari dzinonzi dziri kufamba-famba mumamisha idzi, asi vati rine vanhu varo vari kupinda mudzimba vachiita basa ravo remazuva ose rekuita tsvakurudzo dzesarudzo, vasingaiti mhirizhonga kana kutyidzira vanhu.
But in short what I'm saying, FAZ was never disbanded. FAZ ichiri kushanda iriko kumacommunity. Asi zviri kuitika ndezvokuti FAZ haiite violence. FAZ haitsidzire vanhu. FAZ inotaura nevanhu. Kana pane vamuri kuona vari kutsidzira vanhu, zvinoreva izvo ndezvekuti havasi veFAZ.
CC inoti kutyidzirwa kwevanovhota kunoita kuti sarudzo dzisaitwe pachena, izvo zvinozoita kuti dzisabude zvakanaka uye dzisatambirwe nevakawanda. Sangano reFAZ rakazoropodzwa nemapato anopikisa, masangano akazvimirira oga pamwe nevakaongorora sarudzo dzemuna Nyamavhuvhu vakaita seSADC neEU vachiti ndezvimwe zvezvakaita kuti sarudzo dzisafambiswe zvakachena. Musarudzo dzeby-election iyi mune vanhu vana vari kukwidza vanoti vaMorudu veCCC, vaparadza veZANU-PF, vaRobson Kurwa veNCA navaMartin Mudzingwa avo vari kukwidza vakazvimiririra, vaChristopher Mutonhori Rhodzi vanove murume wegurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rhodzi vakashaya mukupera kwachikumi mutsaona yemotokari iyo yakaonekwa nevamwe sekunge yaiva nechekuita nezvematongerwo enyika mushure mekunge vapesana nevamwe vavo mubato reZANU-PF, zvakaita kuti varandidze kukwikwidza musarudzo dzekutsvaka vaizomirira ZANU-PF musarudzo kana kuti maprimary elections. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.